Manera kanaka muri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tino sangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 29, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Business cannot afford to support government by day and sabotage the same government by night.
Vemabhizimisi havafanirwe kuita kunge vanotsigira hurumende asi nerweseri vachizoita zvinoita kuti upfumi hwenyika husazomira zvakanaka.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanovhura zviri pamutemo chirongwa cheZimbabwe International Trade Fair.
Ine zvavakutora mishika-shika yacho makombi vakabhana. Zvinoti vada kuti tifambe nei. Mabhazi acho arungodzi ari kuuya akapakwa uku. Titombozvari zvokufamba sei.
Vanhu vakawanda vachema-chema nedambudziko rekushaya zvekufambisa. Vagari vekubhikita votsamwiswa nekanzuru yavo iyo yakashandisa mari kutengera vakuru vakuru vekanzuru zvikakarara zvemotokari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti upfumi hwenyika hwave kukura. Asi vakati kukura kweupfumi uku hakuna zvakungareva kune veruzhinji kana vemaindastiri nevemabhizimisi vakasaita mabasa avo nenzira yakatendeseka. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura semunyarikani pachitiko chekuvhura zviri pamutemo gungano reZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF vaMnangagwa vati upfumi hwenyika hauna kudzikama chete asi kuti hwave kukura. Asi vati zvakakosha kuti vemaindastiri nevemabhizimisi vashande zvakasimba kuti kukura uku kuwedzere. Vati kukura kuri kuita upfumi kuri kuonekwa nekuwedzera kwezvinhu zvinogadzirwa munyika zvave kuwanikwa muzvitoro. Vatiwo pane venyika dzekunze vave kusima mari muzvikamu zvakasiyana-siyana zveupfumi. Vakatiwo gore rakapera nyika yakawana mari yekunze inosvika mabhiriyoni 10 ekuAmerica, izvo zvisati zvamboitika. Vachiti izvo zvinoratidza kuti hurumende iri kuita basa rakanaka. Asi vati kukura kweupfumi hakunyanyobatsira veruzhinji kana vemaindastiri nevemabhizimisi vakaita mabasa avo zveumene-mene.
Business cannot afford to support government by day and sabotage the same government by night.
Vemabhizimisi havafanirwe kuita kunge vanotsigira hurumende asi nerweseri vachizoita zvinoita kuti upfumi hwenyika husazomira zvakanaka.
Vatiwo hurumende yavo yakaisa ziso pakugadzirisa kukwira kwemitengo uye kushaya simba kwemari yemunyika. Vakati vemabhizimisi vanofanirwa kushanda pamwe nehurumende pakuita izvi. Vatiwo kuveko kwechirwere cheCOVID-19 pamwe nekushanduka kuri kuita mamiriro ezvinhu pasi rose, vakati zvakakosha kuti vemabhizimisi vasasarire pakuva nemafungiro matsva.
Innovation is development and is the future. If you do not innovate, you will be left behind. And we don't wish to be left behind.
Kuita zvinhu nenzira itsva ndiko kubudirira uye ndipo pane ramangwana repasi rose. Kana mukasaita zvinhu nenzira itsva munosarira kumashure. Hatidi kuti tisarire kumashure.
VaMnangagwa vatorawo mukana wekuzivisa veruzhinji kuti mutungamiri wenyika vaUhuru Kenyatta ndivo vaifanirwa kuvhura ZITF zviri pamutemo zvichienderana nechinangwa chehurumende chekuti nyika dzemuAfrica dzisimudzire kutyidzana. Asi vati izvi zvakazokona nekuda kwekushaya kwakaita vakambo vemutungamiri weKenya vaMwai Kibaki. Vakumbira vanhu kuti vambonyarara kweminiti imwe chete senzira yekuratidza ruremekedzo vakati Zimbabwe inochema pamwe nenyika yeKenya pakurasikirwa uku. Vachipa maonero avo pane zvataurwa nemutungamiri wenyika muongorori wezveupfumi vaPersistence Gwanyanya vati ichokwadi kuti upfumi hwenyika huri kukura. Asi vabvumawo kuti veruzhinji havana chavati vaona chinobatika pakukura kwehupfumi uku vachiti izvo zvinokonzerwa nekuti nyika iri kubuda mudambudziko rekuondomoka kukuru kwehupfumi.
Kugadzirisa nyika rwendo kune matambudziko anowanikwa murwendo irworo. Asi zvatinosangana nematambudziko iwawo kazhinji kazhinji tinofanira kunge tichitsanangurirana tichinzwisisana kuti aiwa izvi zvanga zvichangozowanikwa nekuti ndomubayirozve wekusumudzira kunoitika upfumi hwenyika hakungouyi koga. Kunouya nemubayiro wacho.
Norezera ITF rakatanga nemusi wechipiri richipindwa nenyika dzinosvika 14 uye makambani anodarika mazana mashanu. Kungano iri riri kupera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzanai Musengi.
Veruzhinji muHarare nenzvimbo dzakatenderedza guta iri vari kushora zvikuru hurumende nekutadza kwayo kuvapa zvekufambisa. Vachiti dambudziko rezvekufambisa rawedzera zvakanyanya kubva patanga mapurisa chirongwa chekusunga makombi nemotokari dzinotakura vanhu zvisina mvumo mukutanga kwesvondo rino. Godwin Mangunjika anotipa nyaya inotevera.
Kubvira patanga chirongwa ichi nemapurisa zvinhu zvaomera veruzhinji zvakanyanya zvekuti vave kupedza nguva inodarika maawa maviri kana kudarika vakamirira zvifambiso. Vakawanda vataura neStudio 7 vashora chirongwa chehurumende vachiti chirongwa ichi hachina vachiri kubatsira sezvo chiri kutoomesera vanhu vakawanda vazhinji vavo vashandi avo vari kutambira mari isingakwani chero kubhadhara mutero wembwa. VaHanok Hunizarira avo vanoshandira kuSouthton muHarare vaudza Studio 7 kuti zvavekuitwa nehurumende kurwisana nevanhu vati zupko yavanonzi vashandise iri kutadza basa uye mishikashika ndiyo yange yave kuvabatsira.
Ine zvava kutora mishikashika yacho makombi vakabhana zvinotovada kuti tifambe nei. Mabhazi acho arungodzi ari kuuya akapakwa uku sitombozva ri zvokufamba sei. Pazvakambonetsa Simba Makoni enge atoridzaiti penge ari minista paya akadzikisa purize yemabhasikoro zvei zvatoonani yakules.
Mumwe mushandi asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti hazvina uchenjeri zviri kuitwa nehurumende zvekurambidza makombi kutakura vanhu iyo isina kuvapa zvekufambisa. Atiwo mutungamiri webato rinopikisa kuSouth Africa vaJulius Malema veEconomic Freedom Fighters vakataura chekwadi kuswera nezuro apo vakati hurumende yeZimbabwe yatadza basa.
Transport sector should be liberalized just like any other sector. Why only the transport sector is being made to be monopolized? While it stands out kuti fanika urban population kai izvo zviyatova nevanhu vakawandisa zvokuti tikada kusunga kutransport side tiri kuomesera vanhu vari kufamba bhozi vanhu vacho vari kufamba ndo vari kuenda nekudzoka kumabasa ndiZimbabwe irambe yakamira. Transport sector ngaisununguru.
Mutungamiri werimwe sangano rinomira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vati zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka muHarare nezuro nanhasi sezvo mabhazi ezupco ange ari mashoma uye ari kutadza kutakura vanhu mumisha inogara vazhinji nemuguta. VaShumba vati zviri pachena kuti chirongwa chemapurisa ichi chiri kuitwa nevanhu vasina hanya neveruzhinji.
Isusu maonero atiri kuzviita ndeyekuti operation iri kuitwa nehurumende iri kuratidza kuti iri kubva kune vanhu vasina hanya nevanhu vane muono umwe watinofunga kuti uri kuda kuenza kushungurudza vanhu kuti vapandukire hurumende. Takutoona kuti kushaikwa kwetransport uku kushaikwa kwezvekufambisa kwave kuita kuti vanhu vazhinji wawe wanotsamwiswa nehurumende.
Vaenderera mberi vachiti zvinosuwisa kuti apo veruzhinji vari kutambura hapana zviri kutaurwa nehurumende pamusoro pekuti dambudziko rezvekufambisa ringapedzwe sei.
Hurumende inongofanirwa kuti iwabvumidze makombi kuti afambe mazupko kuti ave netimetable inotedzwa inobata kunzvimbo dzese. veruzhinji.
Mutauri webato rinopikisa REMDC inotungamirirwa navaDouglas Munzora, vaWitness Dube, vashora chirongwa chehurumende ichi vachiti chiri kuomesera vashandi.
Hurumende yavamunanga kwaapa iri kuratidza kuti haina hanya nevanhu, iri kuratidza kuti mitemo yairi kuita inenge haisi kutarisisa zvinhu nenzira ine muono wekuvaka nyika. Mutemo unofanira kuratidza kuti waumbwa nevanhu vane pfungwa dzakakwana dzakajeka.
Vakasanobata chinzvimbo chemunyori anoona nezvematunhu mubato reCitizens Coalition for Change, zvakare vari meya veHarare vakambomiswa basa vaJacob Mafume, vashorawo zviri kuitwa nehurumende.
Nyaya yetransporting inyaya yekuti vanhu vanofanirwa kudzosa makombi. Makombi haya yaopuwa mutemo yakasimba, nekuti izvi hazvishandi. Iko zvino kupinda mutauni kwakuita pondo pasina kupa masolution.
Hatina kukwanisa kubata mukuru weZupco vaEvaristo Madangwa kuti tinzwe kuti sei vari kutadza basa. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvematunhu iro rinoona nezvekutakurwa kwevanhu mumadhorobha nemaguta pasi peZupco vaJulai Moyo. Asi svondo rino vakati makombi haasi kuzofa akadzoka mumigwagwa kunze kwekuti ashanda ari pasi peZupco. Hatina kukwanisa kunzwa kuti chirongwa ichi chafamba sei nhasi, sezvo mutauri wemapurisa vapounyati vati vange vasati vasumwa zvaitika nhasi, sezvo vange vari kutrade fair kuvulawayo. Kusvika nezuro, mapurisa ainge asunga vanhu 563 nekubata motikari 450 nepfumbamwe. Mapurisa akasungawo vanotengesa mumigwagwa pamwe nevanochinja mari pamusika mutema. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti riri kushushikana zvikuru nechirongwa cheOperation Dudula, icho chiri kurwisa zvizvarwa zveZimbabwe nedzimwe nyika zviri muSouth Africa. Chirongwa ichi chinonzi chiri kuparurwa kune mamwe madhorobha matsva zvichitevera kupondwa kwavaElvis Nyati mukutanga kwemwedzi uno. Vari kutungamira chikwata ichi vaNhlanhla Lux Mutlauli vakaudza vatori venhau nezuro kuti havachadi kuona zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvichitengesa mumigwagwa muSoweto. Izvi zvasiya zvizvarwa zveZimbabwe zviri panguva yakaoma. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mumwe wevakuru vesangano reZimbabwe Exiles Forum, muzvare Diana Zimbudzana, kuti tinzwe kuti zvinhu zvakamira sei kuSouth Africa.
Iwe musi weIndependence Day, kunokuva noiti Freedom Day, musi wa27 April, vakatenge vari tingangoti makiromita 56 kubva patinogara isusu, 60 kilometers, vari kune imwe nzvimbo inonzi Rustenburg, vachirocha bhuranchi reikoko reDudula. Saka takatozvionawo
saka imimi nevamwe veruzhinji veZimbabwe vari ikokoko muchiri makachengetedzeka here pamugere?
Kana tichitaura sesu inini neyangu mhuri pari zvino tichiri nani zvedu, asi kana tiri nani hazvirevi kuti tinenge tichifara tichinzwa vamwe vedu kuti vave pakamanika. Zvinoti kuburisa zvinotibata bata chaizvo izvozvo, nokuti kukuwadzwa kumwe chete kwangu kukuwadzwa kwangu inini, handioni zvavari kuita ini zvine punduso kana kuti zvine chimiro chakanaka, handioni zvakaringana ini.
VaMuhlauli vanonzi vataura kuti havachadi kuona vanoronga misika kana vanoshambadza vachitengesa nezvingoro. Vamwe veZimbabwe vanoita mibato iyoyo yemaoko vari kupona nei zvinhu zvakadai?
Ipapo ndopane nenyaya zvakanyanyisa ipapo, nekuti vazhinji vevanhu vekwedu vanenge vakabva kumusha uku vasina kunge vakazoita zvemakosi zviya zviya zvinenge zvichinzi zviri kushayikwa kunomu, makosi ari kushayikwa kunomu, vanopedzisira vakuita mabasa iyaya emaoko aya. Saka kuti mutiti vanhu ivavanga vachiregera kuita mabasa iyaya emaoko kana kuti vachirambidzwa, vanorarama nei? Nekuti ndozvachivararamisa vachiwana chomuviri, mukuwana kwavo chouviri vanga vachikwanisa kuzviraramisa ivo, vachikwanisa kuchumidzirawo vari kumusha tubashire kuti vakwanise kudii kurarabawo.
Ko iwo mapurisa ari mumatunhu mamugere nevemitemo vane zvavanoitawo here kukuvhikirai kuhonde yamakatarisana nayo?
Chinonesa kuno ndechekuti kumbiro guru remunyika muno rinobvumidza vanhu kuungana vachiita zvavanenge vachiita, and kubvumidza kwacho kwarinoita rinototi vanhu vavo kana vane zvavanenge vachida kuita, mapurisa anofanira kuuya achivachengetedza. Kuti titi mapurisa anoyamura kana kuti haayamuri, mubvunzo unotinesei kupindura. Chinozongoitika ndechekuti kana tikatarisa semamiriro akaita nyaya ya ehofisi nyatiuyawe kuti pakazoita vakazosungwa mushure mezvo, izvozvo tinenge tichizvitenda tichizvikurudzira tichidai mapurisa achiramba akadaro.
Avo vange vari muzvare Diana Zimbudzana veZimbabwe Exiles Forum vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vazivisa kuti vachakumbira dare reCongress kuti rivape mvumo yekuti vakwanise kupa Ukraine hupfumi hunenge hwabatwa muAmerica hwevanhu vanodyidzana nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin. Izvi zviri kuitika panguva iyo munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakasangana nevatungamiri veRussia neUkraine svondo rino vachiedza kuve mutongi gava panyaya yekumisa hondo iyo yave kupinda mumwedzi wechitatu. Muongorori wezvematongerwo enyika pamwe nezvemabhizimisi pasi rose muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kushanya kwavaGuterres kuRussia neUkraine kunogona kubatsira kuti pave nerunyararo uye kupedza hondo pakati penyika mbiri idzi, sezvo hondo iyi iri kukanganisa zvinhu pasi rose. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Tinoona sokuti inyaya yakanaka chaizvo kuitira kuti Russia inge ichipuwa puresha yakanyanya chaizvo kuti imise hondo iyi, nokuti zviri kuitika ndozvokuti pasi rose riri kukanganiswa chaizvo nenyaya yemaitiro eRussia kurwisa kwairi kuita Ukraine. Tinoona kuti kana mukuru mukuru chaiwe United Nations vaakuteres vakatoita zvokuinda kunoona vaPutin vachibva ko vachienda kunoona vaZelensky zvekare kuUkraine kuzama kuti paitwe nhaurirano dzinopedza dambudziko iri. Saka vaBiden vari kusimbirira zvekare vachituma vakuru vakuru vehondo vakaita sana Secretary Austin kuinda kumisangano yakasiyana siyana neNATO kuzama nopavanogona napo kuti Russia isaita zvairi kuita, nokuti iri kukonzera marwadzo pasi rose.
Munoona kushanya kwakaita vaGuterres nenhumwa dzakabva kuAmerica kuchizoshanda here kuti vaPutin varegedze kuenderera mberi nehondo iyi?
Ndinoona kuti mberi kunoinda zvinhu zvinokwanisa kuti vaPutin vafungisise zvavari kuita kuti havasi kuzofa vakahwina hondo iyi yavari kurwisa nenyika inosapotwa nomubatanidzwa wenyaya dzezvehondo NATO wakakura kudarika pano pasi, zvekare simba reUnited Nations rinenge raindwa naro na Secretary General vaGuterres kuRussia ikoko, zvichava zvimwe zvavachasara vachifungisisa zvekare kuti pane chimuko here chavari kuwana mukurwisa hondo iyi, kana kuti vari kutoputsa zvekare ufumi hwavo ivo kuRussia. Namaitiro avari kuita, hatiri kuona kuti vaakuramba kutengesera gasi nepeturo kune dzimwe nyika dziri kuEurope uko vachitozviruma zvekare kunyika yavo, nokuti kana ukaramba kutengesa zvaunenge unazvo unenge uchitotima mumabasa anenge achitoshayikwa nezvekare. Saka ndiona sokuti mberi kunoenda uku vachaita zvavakapromisa kuna vaGuterres kuti muna mamwe maguta akaita sana Mariupol kuUkraine uko vachamira kurwisa kuti vanhuwo zvavo vakwanise kubuda muUkraine vasaurawa sezviri kuita Russia. Asi pari zvino vainenge vachakangoomesa musoro.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuDenver University kuColumbus, Ohio muno muAmerica. Vagari vekubikita vanoti havasi kufara nekanzuro yavo yebikita Rural District Council iyo yavanoti yakakweretesa mari inosvika mazana matatu nemakumi masere ezviuru zvemadhora ekuAmerica kuti vatenge zvikakarara zvemotokari vakuru vemapazi ekanzuro panguva iyo kanzuro iri kutatarika kuita basa rayo. Godfrey Mutimba anoti panyaya iyi.
Vagari ava vari kudya marasha zvichitevera kuya kwakaita motokari nhanhatu dzeGD6 single cabs nevakuru vemapazi ekanzuro idzo dzakaita mari inosvika zviuru makumi mana zvemadhora ekuAmerica kana kuti US 40,000 imwe chete. Pamusoro pazvo kanzuro yebhikita yakatengera mukuru webasa rayo vaPeter Chibi motokari yemhando yepamusoro yeToyota Land Cruiser ine mari inoita zana nemakumi mana ezviuru zvemadhora ekuAmerica kana kuti US 140,000. Vagari vanoti kanzuro yavo haina hanya nevagari sezvo izvi zviri kupa kuti ishandise mari pamabasa asingabatsiri vagari. Mumwe mugari wekwamakore vaOscar Makuva vanoti kanzuro yavo haina hanya neupenyu hwevavo nekuti inosarudza rugare rwevakuru vavo ivo vachitambura. Vamakuva vanoti mari yaifanira kushandiswa kuchera zvibhorani pamwe nekuvakwa zvipatara zvakawanda mumisha umo mune vanhu vari kufamba makiromita anopfuura 10 kuti vawane mvura kana kunorapwa.
Tine dambudziko rezvipatara muno mubhikita zvokuti mari iyoyo pakuita kwavo kwokutenga mota dzemhando yepamusoro 10 vaigona kunge vakagadzirisa kana zvipatara zvinokwana 20 mudunhu redu rino rebhikita. Zvakare tine vanhu vanofamba makiromita anosvika 10 kunochera mvura vanhu vanenge vane pamuviri vaigona kuchera kana zvibhorani zvinokwana kana 100 imo muno mubhikita. Asi mashandisiro emari aya hationi ane kukwana mukati mawo nokuti isu chero nzira dzinofamba nevanhu mabhazi nemotokari dzakaisofa kudharadhara pamwe hapatorina nzira hazvitifadzi zvamuchose nemashandiro ari kuita Bikita Rural District Council yedu iri kutungamirirwa navachibi.
Vamwe vagari vanoti kunze kwekutadzisa kushandisa mari iyi kuvandudza upenyu hwevanhu mumaruwa pamwe nevanogara panyika Growth Point kanzuro iyi yava nemwedzi miviri isingabhadhari vashandi. Mumwe mushandi aramba kudomwa zita rake neutyira basa rake ati mari yakashandiswa pamotokari idzi inokwanisa kubhadhara vashandi vayo vose kwegore rose.
Tiwa sevashandi veBikita Rural District Council tinorwadziwa zvikuru kunyanyisa nokuti tinoona vakuru vedu vachifamba vachitengerana motikari dzinodhura, motikari dzemalajari yasika, motikari dzemhando. Asi isu tina mari yatiri kupiwa pamotikari idzodzo hanu yadzo dai tichinzi topuwa mumari taikwanisa kutopuwa mwedzi mitanhatu tichipuwa mari yeyo pasina kunyunyuta.
Vagari vanoti migwagwa mizhinji yakacherwa nemvura haisi kufambika uye haisi kugadzirwa. Kanzuro ichiti haina mari uye imwe haina mazambuko yakatorwa nemafashamu ecyclone idai makore apfuura. Sachigaro weBikita Residents and Repairs Association kana kuti Bira vaBrighton Maduyu vati zvinorwadza kuti kanzuro inosadza zvinhu zvisina maturo nemari yemitero yavo. VaMaduyu vanoti chinonyanya kuvarwadza ndechekuti kanzuro yakapa vakuru vakuru ava mukana wekutenga motokari idzi nezvikwereti zvinobhadharwa nemakore mashanu.
Tine matambudziko akawandisa akaita sokuti imba ikanzi yatsva izvezvi. Hatina kana mota dzinodzimura, hatina mota dzamarara dzaasatakwana. Tiona mapriorities avari kuita vachititi havana mari apa pamasurumu vakakudza mari dzemareti vakaendesa vagari vachiti vanenge vasina kubhadhara vanoiswa kumalawyers inova zviri kuomera vagari. Isu taifunga kuti mari iyoyo yaigona kutoshanda pakuwedzera zvibhorani zviri mumacommunity.
Vakuru vakuru ava vanoti vanamatira igezera mukuru anoona nezvemari vaFilimoni Madhara, vaMogeni Madhura, vaArnold Matuke, vaNeva Mavuna pamwe navaBoniface Nerumedzo avo vakatonyoresa motokari idzi mumazita avo. Sachigaro wekanzuro yeBikita kanzuro raBenjamin Masakadza vati havakwanisi kuti padivi ravo sezvo vange vakabatikana kumisangano yeZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo. Asi vachibvi vati motokari idzi dzakatengwa zviri pamutemo mushure mekupasiswa mumusangano wekanzuro mugore ra2016. Vachibvi vati kanzuro yavo iri kuvaka zvipatara pamwe nekuchera zvibhorani kuitira kuti vagari vaone mvura pedyo.
Pamugore ra2021 rapfuura tine makliniki 5 atakatopedza kuvaka kumabhoreholes achingi tupedza kuti
inge ine village inge ine bhorehole. Nyaya dzemotikari dzinoona sekuti vanhu vari kungoita sekuti misplaced priority asi haisi misplaced priority chinhu chaifanira kunge chakaitwa
asi izvi zvarambwa nevagari avo vati vari kutambura kuwana mvura pamwe nezvipatara padhuze. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.
Maka makateerera kustudio 7. Aneni muchirongwa, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Murairizi wewawa Luke Petros avimbisa vateveri vechikwata chake mabiko nekurova Dynamos sezva yakaita Chicken Inn apo yaitungamira gungano reCastle Lager Premier Super League. Michael Kariati anotipanya iyi.
Petros anoti vateveri vechikwata chake vanofarira kuuya kuAscott Stadium neuwandu hwavo kuzopemberera kurova kwavo Dynamos mangwana.
Kutambo ita ugadzira shukuru, ende tributi masupporters edu ose, akatekeshera nenyika ngao ya atisupporti, panokwanisa kunge vari muMascot Stadium, nemusi Saturday. We promise you that the team is not going to disappoint, ichaitawo zvakanaka kuti tiwanikwe tichiwana mabodzwa, uye tichiwana mapwenze kuti tisumudzirike patiri palogo.
Murairidzi uyu, anoti, sezva vakangoita Blauwe Chiefs neChicken Inn, apo yaitungamira makwikwi aya, Jimbare irikuira opasi zvekare.
Sezvo tinotambira pa home, tinovimba kuti matambira atakaita pa Chicken Inn, even matambira atakaita pa Blauwe Chiefs, vakatutsira vakawedzera tikashandisa machances atinenge ta create. Ndinoona vakomana vachikukunda.
Masondo maviri apfuura, wawa yakapa Dynamos utungamiri wetafura PSL mushure mekurova Chicken Inn iyo yaitungamira gungano iri 3-0. Parizvino Dynamos ndiyo iri pamusoro petafura iyi nezvibodzwa sezvo yakaenzana pamapoints makumi maviri nematatu neChicken Inn iyo ine mutambo wakaoma neHighlanders muBarberton Stadium nesondo. Nzira dzese Blauwayo dzichange dzakananga kunhandare iyi uko veruzhinji vachange vachienda kunoona zvikwata zviviri izvi zvichibandana. Asi Caps United iri pamusha ne Cranbourne Bullets mu National Sports Stadium nesondo zvekare. Makepekepe yakasiwa nemapoints mapfumbamwe ne Dynamos ne Chicken Inn zvekuti haifanire kuramba ichidonedza mapoints. Manika Diamonds iyo iri pachinhano chechina iri kutarisirwa kutora mapoints ese matatu ne ZPC Kariba muSakuba Stadium. Manika Diamonds hairoveke zvekutamba kana iri pamusha asi haifanire kudherera ZPC Kariba iyo isina kumira pakanaka muurongwa wePSL parizvino. ZPC Kariba iri pachinzvimbo chegumi nenhanhatu mugungano rezvikwata gumi nezvisere. Zvikwata zvina zvinopedza zviri pasi pasi mukupera kwemwaka zvinobuda mumakundano enhabvu yepamusoro aya. Mimwe mitambo yePSL iriko yakamira seizvi. Mugovera Herentals vs FC Platinum National Sports Stadium. Black Rhinos vs Tenax Sakuba Stadium. Blauwe Chiefs vs Blauwe City Barberfields. Ngezi Platinum Stars vs Harare City Baobab. Totarisa mutambo weRugby. Chikwata cheZimbabwe chevanhukadzi chemutambo weRugby Sevens nhasi mangwanani chasimudzira makundano eAfrica Women's Rugby Sevens zvine mutsindo nekurova Senegal 14-12. Asi Zimbabwe yarova mutambo wechipiri 15-0 neSouth Africa iyo yarova zvekare Senegal 53-0 muGroup A. Zimbabwe ndiyo imwe zvikwata zvipfumbamwe zvakaungana muTunisia makundano aya ayo ari kuitwa kwemazuva maviri. Makundano aya ari kushandiswa zvekare kusarudza chikwata chichanomirira Africa kumakwikwi e-2022 World Cup. Kunyange hazvo iri kutamba muAfrica Cup South Africa haisi kurwira tikiti reWorld Cup sezvo ichange iri pamusha pachaitwa makundano aya. Zvimwe zvikwata gumi Australia, Brazil, Canada, China, Colombia, France, Fiji, Japan neUSA zvatove netikiti muhomwe rekuenda kuWorld Cup. Kwasara chikwata chimwe chete kubva kuAfrica nezvina kubva kuEurope kuti zvikwata gumi nezvitanhatu zvikwane. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadzi.
Muchirongwa che live talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika ku South Africa. Uko kunonzi vabva kure vari kuoneswa ndondo nechikwata chedudula. Ini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC.
So kuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani zulukandaba ulamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhlazi ku 29 Mabasa 2022 mu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje
enkomeni ngale ngiyabona mbone abantu abangu 3 abantu abalenkomo ngazibuza ukuthi njengani into le agriculture I foundation of our industry and business in Zimbabwe hayi ngethukile
umbukiso wezokuthengiselana walonyaka weZimbabwe International Trade Fair uqale ngolwesibili uvulwe okusemthethweni kobulawayo lamhlanje ngumongameli Emerson Mnangagwa.
Siyadubeka sibili ngoba ekuseni ngiyavuka ngesikhathi then mangifika emakhombini laphana kwansi uthole ukuthi izifuyo yakhona ibambeki abantu babegcwele
abantu bakhala ngokusilela kwezimoto zokuhambisa ngenxa yohlelo lokubotshwa kwabanini abangabhalisanga ukusebenza phansi kwenkampani yezuko kuhlelo za Friday liviki sihamba leqembu elicula umdumo werumba elizibiza ngokuthi yikhuluza and injiva zama Soviet Nkai sounds zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Wezokuthengiselana walonyaka weZimbabwe International Trade Fair uqale ngolwesibili uvulwe okusemthethweni ngumongameli Emerson Mnangagwa kobulawayo lamhlanje uAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo
umbukiso walonyaka weZITF oqale izolo uqhubeke kuhle lamhlanje lapho umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga acele osomabhizimusi ukuba bengakho intengo yempahla mahlayana ekhuluma emhlanganweni National Economic Consultative Forum ongenwe ngabasuka emazweni aphetsheya kolwandle awezwekazi leAfrica labeZimbabwe uChiwenga uqhubekele phambili ekhala ngempi eseUkraine ethi isibangele ukukhuphuka kwentengo hathi elizweni kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele
siyabonga la ngoba ulakho ukuthuthukise esilakho lapha kuntuthu njalo silusisi ukuthi impi ekhona eUkraine isibangela ukuthi intengo yezinto zikhuphuke emhlabeni lapha ezweni lasemhlabeni jikelele
wedale lePhalamende obekhona laye emhlanganweni lo umnumzana Jacob Mudenda uchasisa ngokubukiswa lidale lakhe lonyaka
injongo yethu yafanana lenjongo yeZimbabwe International Trade Fair ukuthi abantu kumele cubungule ukuthi inotho yelizwe singayilungisa njani ukuze ibe ngcono abantu abaningi bahlale injongo yangkhona
umphathi ntambo wokubulawa inkosikazi Judith Ncube esamukela abangenela umhlangano ohambisana lombukiso oweZITF uthi bakhangelele ukuba osomabhizimusi bakuleli bazaqinisa ubudlelwano labakwamanye amazwe
sikhangelele ukuthi kuveza amathuba amahle ukuvakatsha lokhu okuza kwenzakala kusivezela amathuba amahle njengobulawayo kusivezela amathuba amahle njenge Matabele Land kusivezele njalo amathuba amahle njenge lizwe leZimbabwe amathuba kuma businesses kuma sectors atshiyeneyo.
Usomabhizimusi wezokulima umnumzana Donald Khumalo usola ahlangane lakho kundawo yabalimi.
Kuzima mina ngingabona ukuthi olumangalisayo kodwa ke angazi ingxenye abanye bayabona mina hhayi angingaboni lutho ngiyethuka nje ngoba ngiyenkomeni ngale ngiyabona ngibone abantu abangu-3 abantu abalenkomo ngazibuza ukuthi njengani into le i-agriculture iyi-foundation of our industry and business in Zimbabwe hhayi ngethukile ngiyafisa ukuthi ngakuba ngcono kulalokhu.
Umbukiso walo nyaka ogijima ngendikimba ethi rethink reimagine reinvent value chains for economic development uqale izolo uyaze uyephela ngomgqibelo mhlaka 30 Mabasa. Osazavula okusemthethweni umbukiso walonyaka ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokwehluleka kukamongameli Uhuru Kenyatta ngenxa yokufelwa ngowake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Mwai Kibaki. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Zimbabwe ukhala ngokuthi usethwele nzima ngodubo lokusilela kwezimoto ezithwala abantu abaningi lamabhasi ngenxa yohlelo lwamapholisa lokubopha abangabhalisanga ukusebenza phansi kwenkampani yeZupco. Izimoto lamabhasi abhaliswa okusemthethweni abikwa engeneli ukuthwala abantu bonke. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba amapholisa aweZimbabwe Republic Police ZRP eyazise uZulu weZimbabwe ukuba asesungule uhlelo lokubopha izimoto ezingabhaliswanga ukusebenza phansi kweZupco. Uhlelo lolu soludale ukuba abantu abalezimoto zabo zingalingi ukuthwala abantu abafuna ukungena noba ukuphuma edolobheni osokwenza kube nzima kuZulu osebenzayo nalabo abavakatshayo ukungena edolobheni. UZulu uthi selokho uhlelo lwamapholisa luqalile sekunzima ukuba bagile ngoba izimoto sezihlala zidlala umacathelana lamapholisa. Unkosikazi Bridget Sibindi sakamuzi seHarare yena uthi sekunzima ukuya emsebenzini ngoba izimoto sezimehlisela khatshana zibalekela amapholisa.
Siyadubeka Sibili ngoba ekuseni ngiyavuka ngesikhathi then mangifika emakhombini laphana ngikwanisa ukuthola ukuthi zifika khona ibambeki abantu babegcwele. Mamfika masengkadile maybe ngakati yonda fithi kumbe ngingathola imoto umuntu wayefuna ukungithwala la minzwelile. Ngathi mfike yathi sezafika etown amapolisa abemgadile. Sesichiya khatshana vele yasichiya khatshana okusho kumele ngiwalke siya emsebenzini. Ofuthi mamfika emsebenzini yabe ngumuntu ophuzileyo but ngisuke endlini ngesikhathi.
Unkosikazi Samantha Sithole esinye njalo isakamuzi saseHarare uthi ngabe uhulumende uyangezelela inani lamabhasi awenkampani yeZupco.
Ya ukuswelakala kwaboZupco lokhu sokusithwalise nzima thina asithwele nzima okunye ngoba laba bomshikashika vele kabaphathi kuhle abantu lakho kunzima ukuthi ugade umshikashika njengomuntu omdala ngoba uyahamba uthwele nzima phakathi bazahamba bekuthethisa lapho yafika khona ungahlangana lamapholisa. Kuyabe sokumele lime khona lapho ligcine selibotshiwe kwezinye izikhathi liforswe ukubhadala izimali. Kunzima abantu abami, kunzima Sibili.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Nomsa Chivengo yena othi kakuselilwa ukuhamba ngenxa yohlelo lwamapholisa lolu.
Yo, sile challenge enkulu cause as it is we facing ama-accidents caused by imshikashika most of the times cause abantu laba some of them they don't have licenses most of them and reason why sibele imshikashika is because ama zupco akhona the scarcity
amazubuko malutshwane abantu balayina abaqhiwa up until 8 PM and kuyabe sokulate kakhulu ukuthi abantu bebelokhele layini, that's why abanye beprefer imshikashika.
Mnumzana Libert Siziba uthi uhulumende kumele aze lendlela zokubona ukuba uyancedisa uhamba kwabantu, ngoba nxa amapolisa exotsha imota ezingekho emthethweni abantu basala sebesekunzimeni.
Uvuka ngabo ekuseni ngabo 5 abantwana besalili, suvela emsebenzini ulakho futhi uphuza ngoba uzalimelela ibhasi eCopacabana lapha ophuza khona futhi ngoba malutshwana amabhasi nayo. So asisabonani labantwana, asisabe lesikhathi lezimuli, asathole isikhathi sokuphumula ngenxa yokuthi abozubukho laba balutshwane. If kusenza bengithi i-government ivumize laba abalemithova namabhasi angaso awezuku labo bengene emgwaqweni.
Imizamo yokukhulumisana namapholisa ngodaba lolu yehlule, kodwa isikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyathi utshele iphephandaba le-Herald ukuba umkhankaso lo uqonde ukulwisana labezimota ezilabatshayeli abangela amaphepha asemthethweni abavumela ukuthwala abantu abaningi. Uthe njalo sekulezihlakalo zezimota ezihamba zintshontshela abantu okwenza ukuba uZulu athwale nzima esithi abantu kumele bagade izimota ezivunyelweyo ezisemthethweni. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ye-Operation Dudula eyakwele South Africa ithi abokuza abaphila ngokuthengisa izithelo lemibhida eceleni kwemigwaqo kuzamele bachiye ukwenza lokhu inyanga ezayo ingakapheli. Lokhu kulandela isinqumo esathathwa ngumanisipala weSoweto othi abantu bokuza kumele baphe ithuba izizalwane zakwele South Africa elokuthengisa ezitaladeni. Umanisipala lo ulamalunga amabandla athola usekelo lokhetho olusanda kwedlula ngokuthembisa ukuxotsha abokuza. Iningi labaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeSoweto ngabadabuka eZimbabwe. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Iye baba Gandhi, lokho into okuyichoyo yibuthi sokwenziwe ngendlela ebasemthethweni ukuthi kungabi lomuntu ozakwanisa ukuthi aphile kumbe sithi aziphilise kuyona le indawo eSouth Africa. Ngenye indlela kusho ukuthi angithi abantu kuthiwa kufuneka ukuthi uqhashe ube semsebenzini. So ke nxa usuzenzela futhi ke uvinjwe laphana, yikuthi into leyani kulambise uze ucine usubona ukuthi hayi akusaphileki lapha, sokumele ukuthi ngiphindele lapha engivela khona. So yiyo into okuyitshoyo khona lo.
Manje lona lelo inyathelo nxa kuyikuthi selithethwe ukuba ngumthetho, ukubona njani ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe eziyizo eziningi ezithengisa ezitaladeni?
Iye, into okuyitshoyo kuyinto lokho ngaso kungumthetho. Kutsho ukuthi khona izizalwane zakwelakithi eziningi kakhulu zizaphuma kulokho okuyisingathi yikuzenzela umnotho kumbe ama-livelihoods azo ayadilika. Nxa esedilikile ama-livelihoods kutho ukuthi kuzabe kungasaphileki, angeke ubhadale irenti la ohleli khona, angeke ubhadale irenti ekhaya, angeke use abantwana esikolo. So ukuba khona kwakho lapha kuzabe kungasasebenzi. Njalo futhi kutsho ukuthi i-xenophobia bese institutionalized ngenye indlela ukuthi isisemthethweni, okuyikuthi loba usubotshwa kuyabe sekuyikuthi awuhlukunyezwa ngoba umthetho usithi. Umthetho lo wenziwe singathi i-reactionary legislation, ukuthi-ke ngumthetho wokureacta owokuthi khona lokho okukhunywa zinhlanganiso ezinjengabodudula kube yinto-ke ebekwa ibe semthethweni. So-ke yikudilika kwempilo zabantu bakithi ngamafitshane.
bakhona yini osubezwile abathi sebefuna ukubuyela ekhaya kumbe asebebuyele ekhaya?
Yes, bakhona asebe kufuna ukubuyela ekhaya. Angila kodwa ke information yokuthi bangaki asebe buyele. Kodwa ke nxa ngisizwa abantu abanengi nxa bexoxa bathi hayi babona sokungcono ukukhumbula ekhaya. Mina ke ngomunye wabo abantu asebe kubona ukuthi nxa ngingaphila ngendlela njengaleyi kuza ngisiza ngani. Kungangcono uyabona nxa ulawe ungakini ulwela ilungelo lakho ungakini kuyinto engcono kakhulu leyo, kuyinto elesithunzi kulokuthi nxa usemzini sebekuxotsha besithi ungadla amabhanzi abo wena ubususalela uthi nizawadla ngenkani. Akungeke kusize lutho lokho. Into yakhona okuza kwenzakala lothi kafuni ukubuyela ekhaya uzabuyela ngoba nxa sokuyikuthi awusakwanisi ukuthi ulala udlile, awusayibhatali irent, awusakwazi ukuthi uthumele abantwana ekhaya, awusezi uhlale vele. Yes, siyabonga.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg. Uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje sikhangela umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair oqale kobulawayo ngolwesibili uphela kusasa. Okwamanje kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ukulungisisa udaba lwabantu ababaleka emazweni abo emhlubulweni we-Western Hemisphere kuqhubeka kuyinto emqoka kuhulumende weMelika. Kutsho unobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ekhuluma emhlanganweni we-Ministerial Conference on Migration and Protection oqhutshelwe kwele Panama. Uqhubeke wathi, silomlando wokuvikela imingcele yethu ngendlela ecacileyo njalo ehlonipha abantu. Siyazihlupa kakhulu ngezigidi zabantu kulumhlubulo abatshiya imizi yabo besiyadinga impilo engcono kwamanye amazwe. Uhambo lwakhona lulengozi. Izihambi zisuke zibe sengozini yokuhlukuluzwa ngazo zonke indlela. Abanengi ngabantwana abalekusasa elibuvilibana. Sonke silomlando wokubanakekela. Elemelika likhangele kakhulu imbangela eziphoqa abantu ukuthi basuke emazweni abo besiyadinga impilo engcono okugoqela ubuyanga, ukuswela amathuba kwezenotho, inkohlakalo, ezombusazwe kanye lokuswela ukuvikeleka. Konke lokhu sokube kubi ngamandla ngenxa yokuguquka komkhathi lomkhuhlane we-COVID-19. Elemelika lizimisele ukusebenza lamanye amazwe ukuze kuhlaselwe amaqembu aphathisa abantu ukuthi beqe imingcele ngaphandle komthetho, ukuvikela imingcele ngendlela elobuntu, ukuqeda impiko yamanga kanye lokupha ubuphepheli labo ababudingayo ngokusemthethweni. Kumele siphathise indawo ezilabantu bokuza abanengi. Kumele sibancedise bakhe kutsha impilo zabo njalo bathole imfundo lemisebenzi. Kumele sibone ukuthi uncedo lolu luthuthukisa izigaba zabantu laba ikakhulu kunhlelo zempilakahle kanye lokupha abantu bonke amathuba. Lo ngumsebenzi wabohulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo, amankampani, amabhanga kanye lengatsha ezibona ngezempilakahle emhlabeni jikelele ndawonye lalabo ababona ngezomkhathi. Ele Melika lizaphathisa ekuhlanganiseni zonke lezingatsha ukuze zibambe iqhaza kulolu daba. Kulabantu abangu 95 million abasuka emizini yabo ngaphandle kokuthanda emhlabeni jikelele okulinani eliphezulu ukwedlula iloba yisiphi isikhathi selokhe kwaba lempi yomhlaba esibili iSecond World War. Kutsho uBlinken, lo ngumlando okumele siwumele sonkeni sibambaneni sisebenze ndawonye ukuze silungisise lolu daba.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende wele Melika. Kwezemidlalo, umqeqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uMandla Mpofu uthi ukhathazekile kakhulu ngabadlali bakhe abangezwa kuhle ngemva kokuhotsha intuthu ehitshayo eyetiergas ngempelaviki edluleyo. UJoseph Njanji, intatheli zindaba ezemidlalo, usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iqembu leHighlanders lizadibana leChicken Inn ngesonto enkundleni eBarber Fields, njalo uMpofu uthi isifiso sakhe ngesokuba behlome waphelela.
Umdlalo besiwulanda umdlalo omkhulu kakhulu, ngiyabe ngifisa lami njengomqeqeqeshi ukuthi ngibe nabadlali bami bonke, but umdlalo wami omkhulu odlala emuva uAndrew Thandi nguye ongani ihlombe lakhe laphuma. Nguye ngibona ngani ngegcina ngingalaye ngesonto kwigame yeChicken Inn. But ngibe sesiba nabadlali ababili futhi uNqobi Zitha loStanley, bona abaningizwa kuhle bangani ba-affectwa iTigers ezishabane. But ngithemba nxa ukuthi kwehlule labo abazangena endaweni zabo bazakwanisa ukuthi bethuthukise iqembu liyephambili.
Iqembu leHighlanders lingena kumdlalo wangesonto lilemiklomelo elishumi lane, ikanti leChicken Inn lona lilemiklomelo ngamashumi amabili lesithupha. Umdlali osakhulayo uDarlington Mukuli, yena uthethwe kuqembu lamasakhulayo leBhozo 90, uthi ulethemba lokuba iqembu leHighlanders lizathatha yonke imiklomelo ngesonto.
As a team, sasitshele ukuthi vele BF want to collect maximum points, so we try very hard ukuthi sidlale sithola maximum points.
Ngomgqibelo amanye njalo amaqembu akobulawayo ezadibana enkundleni eBarber Fields, lapho iqembu leBulawayo City elizamukela khona eleBulawayo Chiefs. Umqeqeqeshi weqembu leChiefs uNilton Teroso uthi lo mdlalo uyafana nje leminye okungakhathalekile ukuba badlala labafo wabo.
I think, to be honest,
ngokubona kwami njengomqeqeqeshi, iqiniso elikhona ukuba akulanto entshintshayo ngenxa yokuba sidlala laliphi iqembu. Siqhubekela phambili sihlela lokulungiselela ngendlela efanayo, ngoba okusemqoka yokunqoba.
Kweminye imidlalo yangomgqibelo, iqembu leRentals lizadlala leli FC Platinum ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leBlack Rhinos lizemukela eleTenex ngaseSakuva. Iqembu leNgezi Platinum Stars lizanqikelana leli Harare City ngaseBaobab. Kuthi iqembu leWawa lizadibana leli Dynamos ngaseAscot. Ngesonto iqembu leManyika Diamonds lizadlala leli ZPC Kariba ngaseSakuva. Kuthi iqembu leCapes United lizadibana leli Cranbourne Bullets ngaseNational Sports Stadium.
Umdlalo odlalwe namhlanje phakathi kwe iqembu leHighlanders leTriangle uphele zingujikelo bhanqa 1-1 enkundleni National Sports Stadium.
Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu elicula umdumo werumba elizibiza ngokuthi yiKhuluza and Injiva zamaSoviet Nkayi Sounds. Untungameli Nkomo weStudio 7 uyalandisa.
Embuleli licula likwele South Africa kodwa lidabuka eNkayi. Nangu umholi walo uKhulumani Dlamini.
UKhuluza nenjiva zamaSoviet kahle kahle liqembu nje elisungulwe ngo-2016, sho ukuthi saqala ungena endimeni yomculo ukuthi senze i-first album yethu bekungu-2019. kulamadlalati awu2.
Amadlalati lawa avalisa elilesihloko esithi siyalibonga bazali kanye lelithi injongo injabulo.
Ambona imathoni foye tumatota. Upro matoti ndotengi tata pasu na nkosota kama tu. Alo koos, alo koko, ujani magu ujepoi.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu bawuthola njani?
Inamba esingatholakala kizo lapho kungatholakala khona ama CD mangaba abantu benesibizo sokusixhasa sithi zona 074 258 7713 la ku 061 257 2494 yikho lapho abangasithola khona abalandeli bekwazi ukuthola ama CD kanti futhi sisase nohlelo nokuthi siyefuna futhi indawo lapha esizowashiya khona eBulawayo ama CD bekwazi ukwathola abalandeli. Okwamanje asatholakala nje ngapha eGoli kodwa nje kunesidala azobe setholakala futhi lalapha eBulawayo.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Amazwi engatshiyela abalandeli ukuthi abahlale besethembe ngoba siyakwazi ukuthi emculweni esikhathini esiningi kuyahamba kube nzima kuphazamiseke laphana nalaphana kugcine kwesinye isikhathi mangabe uhlele ukhiphe i-albhamu kugcine kungasahambanga ngendlela. So abalandeli ngiyaqhuquzela ukuthi lapho bengaphela uthando kodwa okusalayo ingoma iyabe izophuma. Kodwa ke lo nyaka siyathembisa ukuthi sizobuya futhi ne-full album salokho last year singabuya ngale ne-full album.
Uphuma ke enkundleni ukhuluza leqembu lakhe leinjiva zamaSoviet inkayisawo nzingale.
Makumbula bafana bamadoda bafana kumadla ukotisha semadoda upromise oye alomawi kunjani kona ngaphethu kona yini.
Zimbabwe International Trade Fair uqale ngolwesibili uvulwe okusemthethweni kobulawayo lamhlanje. Abantu bakhala ngokusilela kwezimoto zokuhambisa ngenxa yohlelo lokubotshwa kwabanini abangabhalisanga ukusebenza phansi kwenkampani yeZupco. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa. Abanganilisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Good evening, Zimbabwe.